Gazibere tuta gazibere kuya kufunga miru wenida wawe kumanika lengi wazo sanga na niwe shibiki kukia kubasedi ya mangwana wazo pinda futi kudanga mvura padanga mvura post office wote vura silikuwa mkemo information center ya mdanga mvura information center ipane ma computers internet wise kuti vana vani wangu washishika vaziye maresearch yavo homework yavo zvese vanga vachizoona mudanga mvura pane kuti munhu akwire mukomi aende kunotsvaga wokushandira kutaundi
honorable Sarwaka muri kuonawo sei musangano
musangano tiri kuona uri musangano usina zvaunganyanya kubatsira zvavo vana venyika ino kunyanya kumanikaland nekuti upenyu hwavanhu vemanikaland hwakanyanya kuoma asi ndo rimwe redunhu ranga rakakomborerwa namwari nezvicherwa nezviwanikwa zvakanyanya zvekuti kuziya kwetu vanhu vekumanikaland kuuya kwava mugabe kungotondedzwa munhu akonzera kutambudzika kwedu saka hatina chatingati tiri kupembera nekuuya kwavo uyezve kuuya kwavari kuita izvozvizvi kwatokonzera kutambudzika kwakawanda muvanhu vemumanikaland nekuti unoziva iyo blessing kuti vanhu vazhinji amavhenda asi kutaura kuno nhasi iko kudanga mvura kwavochitaurwa naonarebo mupfumi vanhu vakapazirwa misika yavo chavana kuuya papurezidendi kuchikonzera kuti vanhu vabvisirwa shoma zvavainazvo handione zvinhu zvingaudza kufara chimwe chinhu chinondinyadzisa blessing ndechekuti tagara tichichema senyika kuti hatina mari yekugadzira migwagwa hatina mari yekumisikisa misha iri kuti ionekere asi panenge pachifamba purezidendi tinoona zvinhu zvagara zvichichemerwa nevanhu mazuva ese zvokuti vazvishandise mukurarama kwavo zvinova zvazvo zvakuitwa musi umwe chete bhozi purezidendi vari kuuya kumbunyikidzwa kuri kunyanya izvozvizvi ndinondoziva kuti vezvikoro vari kumanikidzirwa kuti vashandise mabhazi avo avakatenga nevabereki kuti atakure vanhu vezanupiyafu
honorable mupfumi muri kunzwa zviri kutaurwa nahonorable Sarwaka hanzi vanhu vari kumanikidzwa uye vamugabe hapana zvitsva zvavangaudze kuvanhu vekumanikaland
nhangu tikaita zvakanaka sezanupiyafu government MDC inongotaura zvisiri izvo vamugabe nezanupiyafu ndevakabuda kunze kwenyika vakabisa utsanyiri wanga uri muno munyika vakauya neindependence independence yava iko zvikoro zvipatara zvese zvanaka muzimbabwe saka kuuya kwavamugabe kuratidza kushinga kwavanhu vedu vemuzimbabwe kuti nhango zvakaoma sei vanoramba vakamira pana vamugabe ndevaunza ruponeso vanhu vanoda kuya ngavave kuzoona vamugabe vasingamanikidzwi zvitoro hazvivharwi mabhazi anoramba achienda ikoko asi panouya isheka even iye kumusha kwake zvikanzi kuri kuya vaenzi vanogadzira panze kana paine makoronga vanovhara zvaangofanira mukuru wenyika ari kuuya ngaafambe pakanaka kuratidza kuti tiri kuda mukuru wedu ndosaka ndichiti auye azofamba zvakanaka kana ezvi nezvingona mudanga mvura kudai matenge maamutaundi zvaratidza kuti kwauya chiedza mari hesi iri kunetsa migwagwa yakafa nesaikeni yakauya asi hazvitadzi kuti mukuru wedu ari kuuya tomugadzirre tenonzi redi kapeti kayatikwi kuratidza rukudzo rwemukuru wedu ari kuuya kuzotishandira
vasarwaka
vamugabe pache zvavo vakachema zvikuru vachitaura kuti 15 billion yakabva kwamarangi kunova kumanikaland havasi kuziva kuti yakaenda kupa dai kuri 15 billion yo vakauya nayo kuuya kwavari kuita mangwana dai vakatonge vari kuuya ne15 billion chokwadi upenyu hwemwana wese womumanikaland unobva washanduka zvokuita upenyu hwakanaka saka dambudziko ratiinaro nezanupiyafu nekutungamira kwavamugabe inyaya yekuti vanoregerera uori vachipembedza uori vachitosimudzira vanoita uori zvataura vamupfumi kuti vanhu vaakumhanya mhanya kugadzira musha kuti vari kuuya kuri kuuya muenzi ichokwadi kuti vamugabe muenzi muzimbabwe havagari muno dai anga ari baba anogara pamusha pake haangashandirwi zvakadaro kuti akuuya pamusha pake paanogara mazuva ese.